Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoreni muHarare. Vanoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. Vazvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaafekitwa nechando aitonhora vandaigara kuchaishini. So when I came back to Zimbabwe, my temperature. But to start to change my temperature. So I started to now we continue for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But dei rakazozostopa munyawiri ndodera ndakatakaidza kumaspotspot the hot skin like this fire. Then at that time ndakangoroora saka my wife I papa ne mbakana kutati munguva yezvepachi kana chito chemajeni zvakafanira kunge Africa saka mhuri yangu nyanamai vangu vakanga vakadzaka toAfrica zvokusinawo vachiva neBP because of that.
Vazvoto vaendera mberi vachiti
varume zvishuwa vabude pachena esibeta vakadzi sky vefunga nei tiurira nechitete tangofanana nemunhu wese but varume havasigamuchiri.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyange hazvo Vazvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekubva vamuvitiligo haina ngozi pautano hwemunhu, ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kufemwa nevanhu kuti nzoro yemurungu dunhu unongoziva mupromita vanoedisa but haichina ngozi pautano kunyanya vechidiki unenge vakafunzwa nevamwe nzo vakaita sei unongoziva vabereki vamwe kuti musatambe naye akazodii akazodi zvinogona kuzokanganisa vari magariri kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo ende hachina kubatsa kuti murume mukadzi chinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chekumajini chekutinozvarwa nacho chiri inherited chinofamba nemadzimu asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvokuti mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti mumuviri unovakwa nemacells tudhina tudikidiki tunovakwa muviri yedu kuti uvatani saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu saka pakarwisana macells anogadzira ganda risvibe anonzi mamelanocytes kana macells iwaya anonzi mamelanocytes akafa panosara pakachenuka ganda rinochenuka kusara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogresa inowanza kuti ichiendera kumberi ichiwedzera zvichitanga zvigunoona maoko ese adii achenuruka kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu maoko chete ndo akaita nge murungu asi fese yese kana kuti bodhi yese imwe iri yemunhu mutema inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu ganda redu ringe riri dema anenge achiti achipera chinokonzesa chirwere ichi hakuna anonyatsobziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi musakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu 10 kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira kuti Josephine muHarare ndini ropafadzo mapinitse.